A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, April the 25th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing World Malaria Day 2019.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
And don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
And Star Zimbabwe joined the rest of the world today in commemorating World Malaria Day 2019 under the theme Zero Malaria Starts With Me. The Health and Child Ministry has revealed that malaria deaths have sharply declined in Zimbabwe with 192 deaths recorded in 2018, down from 518 recorded the year before.
And the day comes at a time when Zimbabwe, Mozambique and Malawi are coming out of a devastating natural disaster, Cyclone Idai, which killed and displaced thousands of people. The cyclone also left behind multiple ponds and stagnant water, which, according to health experts, provide a perfect breeding space for malaria parasites.
And health experts say the natural disasters in the form of cyclones, tropical cyclones, floods, tsunamis, earthquakes, and tornadoes have been secondarily linked to several infectious diseases that include malaria.
As part of World Malaria Day today, agencies including the World Health Organization are promoting an awareness campaign to help eliminate the disease, which infects millions of people each year via mosquitoes. The disease can cause fevers, headaches, or nausea, and if left untreated, can result in death, according to health experts.
And Star, the United States on Wednesday hailed the continued decline in malaria cases in Zimbabwe and pledged to continue providing support to eliminate the disease in the country. In a statement ahead of World Malaria Day on April the 25th, the U.S. government said it stands with the people of Zimbabwe in commemorating the day and celebrates a considerable decline in the world in the malaria cases and deaths.
Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma lamuhla ke sixoxa ngosuku lalamuhla olokunansa ilanga lomkhuhlane woqhuqho imalaria wona obangelwa ikulunywa iminyane imosquito siyananzela njalo ukuthi umkhosi lo unanzwa iminyaka yonke wabekwa ngomanyano we United Nations njalo indikimba yalonyaka ithi Zero Malaria Starts With Me. Njalo yonicho ukuthi lawe kumele uphatheke ekuzivikeleni kumkhuhlane lowo. Sibonile njalo uhulumende weZimbabwe uthi inani labantu abahlaselwayo kumba babulawa yilo umkhuhlane seliyehlile okuthi ukuthi imizamo yakhe iyanceda ngempela. Njalo siyabona ukuthi ilanga leli liza ngesikhathi kube lezulu lesiphepho ucyclone Idai lona elihlasele eZimbabwe, eMozambique leMalawi. Njalo abingcwethi wezempila kahle zithi amanzi lawana salayo ngoba siyabona ukuthi kuyasala kulamachibichibi laphana lalapha phakathi kwezakhiwo ezadilikayo, izihlahla, impahla, amanzi agelezela khonapho. Ukuthiwa amanzi wona lawana alakho ukuthi yenze kwande iminyani njalo kukanti vele kuyazakala ukuthi izehlakalo ezinjalo zandi ukuthi zichiye kuleminye imkhuhlane hayi malaria yodwa kodwa kungaba khona umkhuhlane wesihudo ikholera kube khona wetyphoid lezinye leminye nje imkhuhlane engabangelwa ngamanzi angahlanzekanga njalo siyezwa ke ingcwethi kwezemkhuhlane lapha kwezempila kahle sithi imalaria iyayenza njalo ukuthi umuntu achaye likhanda azwe kusithi akhuphe njalo ingambulala umuntu nxa engadinganga ukwelatshwa kuseselesikhathi kodwa ke isigodlo semelika ke eZimbabwe US Embassy ke yethule umbiko izolo ichayela eZimbabwe ihlombe ngokwehlisa inani labantu ababulawayo kumbe abahlaselwa ngumkhuhlane oqhoqholo lesithi kuthi ukuthi imizamo yakhe iyasebenza ngempela ike sike saxoxa ke lo dokotela Elophi Sibanda ukuhlelo lwethu namhlanje lwesindebele wasichasisela ukuthi ukuba lezulu leli lesiphepho i-cyclone kungabangela njani njalo kungamemethekisa njani umkhuhlane woqhoqho asimzweni echasisa ke ukuthi kungenelana njani yebo ke asisanelisanga ke ukuthi silinike lolo daba kodwa sizalethulela nje isikhathi sisahamba
mavelas kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere chemalaria icho chiri kurangarirwa pasi rose zuva ranhasi rinova iro zuva rinonzi World Malaria Day uyezve vana chiremba vari kuti iwo munyika pari zvino chirwere icho chiche malaria chakauraya vanhu vashoma gore rino tichitarisa vakambofa mumakore apfuura hurumende yeAmerica yabatana zvakare nehurumende yeZimbabwe ichitumidzira mashoko ekukorokotedza nyika yeZimbabwe panyaya yekuti vanhu vashoma ndo vakawanikwa vachibatwa nechirwere chemalaria uyezve vachirasikirwa neupenyu uyezve nhasi kune avo vambotamboisa hurukuro nevamwe vana chiremba vari munyika vanga vari kutaura kuti dambudziko recyclone idai rakawanikwa iro richisiya nzvimbo dzakawanda dziine mvura ndorimwe riri kuita kuti munzvimbo dzakadai savana chimanemani kumasvingo nekumwewo kuwanike dambudziko irori richikwira asi pari zvino sekutaura kwataita hurumende iri pasi ine pabazi rayo rehutano vari kuti ivo vanhu vakashaya muchirwere ichi vashoma pane vakawanikwa vachishaya munguva yapfuura tichambokupai zvanga zviri kutaurwa nemumwe chiremba vachitaura ivo pamusoro pedambudziko irori remalaria tinzwe kuti vanga vari kuti chii uyezve vachitaura kuti vanhu vanokwanisa kuita sei kuitira kuti vakwanise kuwana ivo vachiziva kuti vabatwa here nechirwere chemalaria asi kurudziro huru ndeyekuti ukangonzwa wanzwa miri wako usiri kunzwa zvakanaka uchinzwa kupiswa uchinzwa kutonhora uchinzwa zvakadai nezvakadai ibvo wangoenda kuna vana chiremba kana kuchipatara asi regai titeerere kune hurukuro yaitwa nestudio 7 nevamwe chiremba
malaria iri papeak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May ndonguva inotinowana mvura yakawanda and zvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March gore rino takawirwa necyclone yakaita kuti manyika zhinji ikaaffecta part of Mashonaland East part of Mashingo and a bit also in Midlands zvezvimbacti yakasanganwa nayo kuchimanimani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kupachika kwedzimba dzimba dzinowandozotanga takafirita nemushonga wekudzivirirwa chirwere chemalaria zvoreva kuti vanhu vekumanikalendi vane dzimba dzakapasika vese vasara vari panhene havana protection yevakanga tichitarisa kuwana kumadziro akafiritwa so nokudaro vari kurumwa neumuti vanowanikwa vachirumwa neumuti wakawanda iwo umuti huri kubva hwawanda nekuti mvura iyoyo yakanaya yakawanda iri kuwana huri kubva hwawana pekuberekera pakawanda nekuti mvura iri kujenga yakawanda segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takashanda pamwe chete nemamwe mapartners ikoko tikaisa mamosquito net kudzivirira chirwere kuwanurwa anenge ari matende mavakugara matemba eshelta zibudi kumaschools. Saka takavapa mamosquito nets tirikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzika dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara. Vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti moto unoruma kana ukazwa roera kusvika kumamba kwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatitaura ayaya ngavaashandise. Vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net banhu rewayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo dzakatatirika, vamwe vari kuvaka tsvimba takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifiritwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanofanira kubvaremuta. Ndo madzivirira vangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kunzwa zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune vezveutano, tine vana mbuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemarari. Kana uine malaria unopindwa nechando, unotonhorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisira kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti handisiro zvakanaka achigara munzvimbo idzodzo dzatataura dzine dziri kumabhodha edu, madhisiti ari kukwira nemabhodha anaSimanyikaland, Mashonaland East, Mashcentral, Mash West, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa dzine malaria inenge iri mumashini. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa.
Avo vanga vari Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoshanda ivo nebazi reMinister of Health vanga vari kutaura ipapa pana Blessing Zulu weStudio 7 vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu panyaya yechirwere chemalaria uyezve vachipakurudziro yekuti zvakakosha kuti vanhu kana uchinge wanzwa miri yako isiri kunzwa zvakanaka uende kuna chiremba. Sekutaura kwavari kuita vari kuti zviri nani kuti uende kuna chiremba, chiremba azokuudza kuti haisi malaria pane kumirira uchiti ndoomira kusvika ndanaya nekuti unozosvika kuna Taisi River Star.
Yebo ke marvelous. Lami ke ngengaxoxa lo dokotela Elopis Banda laye wasichasisa ukuthi abantu bengenzani ukuthi bezivikele kulo mkhuhlane woqhoqho njalo wanika lokuningi imzekeliso yokuthi kungenziwani. Singamuzwa kathe sekhuluma.
Umkhuhlane ohluphayo imalaria. Imalaria ibangelwa inyani ama-mosquitoes. Ama-mosquitoes they want ahlale lapho kulamanzi khona. So ukubuya kwe-cyclone le ngesikhathi ebuye ngaso ingakwenza ukuthi kuthiye amanzi amachibi lapha kwakuvele kungela amachibi khona. Njalo izikhathi esasizikhangelele ukuthi hhayi kathe sekomile sekusebusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho okungaba le malaria ezamemethekisa umkhuhlane woqhuqho imalaria. I-mosquito ihlala kuhle kulow altitude, indawo ezinjengeHarare phezulu, kodwa indawo ezinjengeVictoria Falls, eDinga, eChibanimani lapho kubelezo idayi khona i-low, low belt. Lapho kungani kulow kulapho ejayelekele ukuthi ibe khona imalaria. Kuma-higher altitude njenge-high belt naleyo esuke eHarare sethu seGwedu simizile khwekhwe kayivamanga ngenxa ye-altitude. Akusi ukuthi kusemaphandleni kumbe kusemadorobheni i-altitude yakhona. Enyanga akula malaria ngoba i-altitude yakhona iphezulu. Imbiko engiyizwayo ukuthi ye iyanqobeka mbijana mbijana imalaria. Iyanqobeka, izizathu zakhona ziningi but okunye okuba khona ikusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo. Kuyanceda, kuyanceda. Kuyakhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjalo. Asikho ukuthi lo nyaka kungcono kula last year, lo nyaka kungcono la 10 years ago. abantu abangakwenza ukusebenzisa ama treated bed nets ukwenzela ukuthi nxa iminyanele ingayifuna ukubahlasela yehlule ukungena. Njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital ama-district hospital ukwenza ukuthi udaba lwakhona nxa lukhona ikuzivikela, ngoba ongaqeda iminyane ngohulumende eseyaspreya ama-reservoirs. But umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bebe le mithi yokuspreya ezindlini. Njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspreya sesedlile, lesi sikhathi esamanzi layo iso singaniphazamisile.
Yebo ke, lowo ngudokotela Elopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle, ubesichasisela ke ngokuthi abantu bengazivikela njani komkhuhlane woqhuqho wemalaria, ikakhulu ngesikhathi lesi sibona ukuthi kunile izulu lesiphepho, ikakhulu esigabeni zeManicaland leMaswingo, njalo kulamachiba amanzi laphana okungenza ukuthi kube leminyane eziningi, njalo kube leminye njalo emkhuhlane, hatshi imalaria yodwa kodwa wesihudo secholera, i-typhoid lokunye nje, ngoba amanzi lawana amanye engahlanzekanga. So Dr. Elopi was saying more or less of what the previous doctor said on what people can do to protect themselves and to prevent malaria, but mostly that they should use those nets which they are usually given by donors and which are available in hospitals and which they can purchase.
Yes, so. And I think I also heard one of the doctors saying that some of the houses that were sprayed were actually destroyed during Cyclone Idai, which is one of the problems why they are actually saying the highest cases of malaria are in areas that were affected by Cyclone Idai, because they had sprayed some of these areas, but when the cyclone came, it washed away the houses, and now they have to redo everything.
Yeah, ngizwa ke ukuthi sesilo mhlonishwa wethu wakuqala unkosikazi Lillian Timvios emoyeni, yena ke wayihambile eChimanimani eManicaland, ngasichasisela ukuthi wabonani lokuthi akubona ukhona pha kungabe kungabangela yini umkhuhlane. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga Mahlabendlu. Ibizo lami uSenator Lillian Timvios, ngivele Midlands. Liqinisa ukuthi kwakhona ngihambile eChimanimani, ngabona futhi eChipinge, lapho engihambe khona uThangangu. Bazali, izinto shuwa khona pho sizesihamba ade singamanga kuhle. Into yangikhona eyenzekileyo ukuthi kwakhona amatshe, izindlu ade seziphansi kwamatshe, and lapho ade sihamba khona ade kunuka abantu. Sihamba nje sesidlulile sithole kulenye indawo lapho ade besithi kwakhona bathole isandla somuntu. So ade sebegebha, abazali begebha, then kunuka nje. Kutsho ukuthi vele funeka kuthiwa khona abantu bangkhona bancedwe yindaba yamaphilisi, indaba eziningi, size sifike thina into yonke leyo ade ingakafiki. Abantu ade bezinceda bodwa, abantu begebha bodwa. Ngibona ugogo who was over 65 years egebha, esithi kwakhona ade thole umzukulu wakhe, ade sesele lomunye umzukulu ole 7 years iminyaka. So abezigebhela nje bodwa, yinto esithi khona enkangu. Indlala futhi bakithi iskafu konke ade kungakafiki. Kuthiwa kwakhona i-road yangikhona ayimanga kuhle. Kuthiwa kwakhona ade kule store room yini lapho ade kuthiwa kwakhona kufakwa izinto, kodwa ade zibuya lapho kuthiwa kwakhona abantu bahambe khona bangela zindlu. Kuthiwa khona kule camp yabafazi ngapha, amadoda ngapha. Kuthiwa kwakhona yikho nje ade kuthiwa kufika mbijani, kodwa ngapha because umuntu nxa ele hlobo esiswelekeleyo akuthi kuthi esuke khonapha, yabona. So ade sisuggestile thina lamanye ama-MPs ukuthi hhayi, ukudla akufike ebantwini khonapha, nomi medication yangkhona amaphilisi kafike ebantwini. So ngisuka I think 3 weeks ago. So angisakwazi khathesi ukuthi kuhamba njani. Kodwa iParliament recommend ukuthi abasebenze ebantwini khonapho. Kodwa izinto sibilade zingamanga kuhle ukugula noma okunye okungama-shops nje okuseduze khonapho. Kuthiwakho khonade sokupheza izinto because kukhanye ngani izinto ukuthi abantu bephume ku-area yoneyo ade kuhlupha so ade besebethenga beswele okokudla noma ukuthi nxa ungalimalanga still awusela livelihood.
Ye ke ngubuze ngubambe umlomo khonapho. Ye ngubambe umlomo khonapho. Sesikhangele zempila kahle kuye ubonile yini ukuthi kulamanzi esingathi angcolile kumbe enye ingcekeza labade begebha bebengalalutho lokuzivikela ezandleni njengama-gloves kumbe okunye ubonile yini ukuthi kwenzakala ukuthi kube le ngcekeza
ade begebha ade bezigebhela bengela ama-gloves bengelalutho uthakho khona beze beqalise ade bencedisana nje esintwini sabo khonapha le lobungani babo bencedisana kodwa abanye baze badinwa ngokuthi ade kungela scarf sokudla kanti so baze badinwa khathesi kutho ukuthi vele ade sebezigebhela kodwa kungelancedo kungela ama-gloves kungelani vele and ade kushisusize angifuni ukuqamba amanga
ye kodwa uncedo
angikwazi khathesi njengoba ngisisho ukuthi sisuke khona ngale 3 weeks now.
Eh, kodwa uncedo lafica beluthola yini uncedo singasabali okokudla kodwa babeluthola yini uncedo lwezempila kahle.
Hayi, ade kungelalutho. Ade kungelalutho olufikileyo enkangu. Ade kungelalutho endade bekhala sibili besithi kwakona bahamba every day kucamp yangkhona. Ende bayaswela every day. So sibuze ama-coordinators akhona manje esihlangane nawo besithi hayi isikafu sikhona e-storeroom kodwa because i-road yangkhona ade ikhanye ngani ifuna ukuwela so sebesaba labo ukuthi ama-truck loads lana amakhulu ukuthi engasebenzisa i-road yoneyo kuyabe kungalula.
Ye hayi kuyezwakala okwakhathesi
ade kungelalutho bakithi liyakwazi ukuthi ade silo deputy speaker uMadam Gezi uze wayenze ngane ngakhala because abantu bonke bezobuhlungu sibili.
Ye kuyezwakala. Ye ungabamba khonapho ecingweni sesilomlalelo kwakhathesi. Ye le ubambe khonapho ecingweni sizaphenduka kuwe ke siqale sithathe umlaleli.
Hello caller. Magadi yenyu?
Ndipo magadi wotinokutenda
ine chiro chakubata. Aiwa tinesiwo tinokutenda iyi. Tiri kutaura nemi muri kupi uye munoitwani?
Ndinoitwa kwakugarire tiri kuwe.
Ehe, taurai tinzwi.
Chirongwa chenyu chakanaka chaizvo. Chinoonesa bedzi ndechekuti zviro zvizhinji zvaakupinda patokwe kwenyu.
Ehe, taurai henyu tinzwi. Foni yenyu manje haisi kunyatsonzwika saka regai tiedze kukufonerai futi asi ndanzwa zvamataura matimimi nyaya iri kunyanyonetsa ndezvekuti zvinhu zvakawanda zvaakupindira zvematongerwo enyika. I think our caller there, we couldn't really hear him. So I guess, you know, we're going to try and call him back. But maybe let me pose a question to the senator. Senator Timviyosa, how are you, ma'am?
I'm fine. I'm okay.
Welcome to the program once again. Can you just give us a brief outline of what you saw when you went to visit Chimanimani?
Okay, thank you so much. I went to Ngangu in Chimanimani and also Chipinge. In Ngangu area, we saw a lot of displaced families. We saw a lot of broken down homes. And we were actually walking on top of these stones that had like swallowed the homes. Mm. We had like a grave site where that morning they had found a dead body. Mm-hmm. And they had left like a blanket and it was smelling. Flies were all over there. And we moved on. Mm-hmm. There was an area where they had found a hand under. And they were saying they were going to try and dig out that hand. They had also found a boy mm-hmm. who was said to have been in Form 2 or so. And what I saw really pained me because the families that were digging for their loved ones didn't have any help. Mm-hmm. They didn't have any food. They didn't have any medicine. And they were saying that there was like a camping site close mm-hmm. by mm-hmm. where women and men were staying. But they were going there every day to seek for food and aid, and they hadn't gotten anything. Mm-hmm. So, but at the same time, they could not leave their loved ones underground, you know. So they were digging themselves without the help of anyone, mm-hmm. which we thought that was really awkward. The spirit of Ubuntu within us does not allow such. We thought that maybe even the soldiers could have assisted. Mm-hmm. But they were saying, no, the soldiers were there, but they were not assisting. I saw a 65-year-old who was digging, helping her son, mm-hmm. who had lost a child. They had found another, the wife, who was already dead. They were now looking for a 7-year-old, and she was digging. Mm. You know, the husband was now tired, confused, you know. So the situation at that place was really something else. Mm-hmm. And it needed us as a nation to get together and see what we can do.
Also, so maybe
I think it was 3 weeks ago. I don't know if help mm-hmm. has reached Ngangu at this moment in time. But the road was also, there was an area whereby the road was like being swept off. Mm-hmm. So cars were actually in danger.
Okay.
To actually move today. We had to actually give each other way to go there slowly, slowly going though, which was another problem. But mm-hmm. I felt even the helicopters can go there and drop whatever help that they can.
Senator, also today, Zimbabwe is joining the rest of the world in celebrating or commemorating World Malaria Day. And, you know, statistics that are coming in are saying that especially the area of Chimanimani, which was mm-hmm. devastated by the cyclone, is, you know, might record a higher mm-hmm. incidence of malaria. I don't know if you speak Shona. If you do, I will go into Shona.
It's okay. I do.
Tukunzwa kuti parikutarisirwa kuti vanhu vazhinji vachawanikwa vachibatwa nedambudziko iro. Makaona kune dzimwe nzvimbo dzanga dzichikwanisa kupa vanhu mushonga here kana zvimwe zvakadaro? Tichitarira dambudziko iro remalaria.
All right. Mishonga inogona kunge yakasvika kabva ikokoko. But inini handidi kunyepa. Handina chandakaona chichipuwa vanhu pandakasvika kungangu.
Mm-hmm.
Chichemo chevanhu vaiti hapana chati chasvika. Hapana aid yasvika.
Mm-hmm.
But chokwadi chiripo. Chokwadi zvakare zvatotaura kuti kunogona kungotori nemalaria nezvese nekuda kwemvura zhinji yanga iri ikoko. Zvinowanika nekuda kwefuti vanhu vakashaika ikoko nemutumbi isati yawanikwa. Handiti zvirwere handifungotinga vemalaria chete, but zvirwere zvakati zvinogona kunge zviri kuwanikwa kunzvimbo iyoyo. But I'm hoping isu patakaenda separlament.
Mm-hmm.
Se committee attending rules. Rubatsiro rwanga rusati rwasvika. But zvainzi pacamp yanga iri padhuze. Hatina kuzosvika pacamp yachona yanga iri padhuze. Yainzi pane zvimwe zvaisvika.
Mm-hmm.
But zvanga zvisingakwani. Zvanga zvisingakwani. Saka vagari mm-hmm. vengangu vaiti isu tiri kuenda mazuva ose. Asi hatisati tadi tawana.
Mm-hmm.
Saka ipapo panofanirwa kutasa hurumende yedu. And everyone, another kubetsera. Ngavangotarisa ipapo kuti
vaone kuti zvinhu zvingasvika sei kungangu because road yacho hainawo kumira zvakanaka saka panotoda helicopter inodelivera zvinhu kusvika kuvanhu ivavo and havazi vanhu ndoda kustressa point yekuti chikafu chingosvika kucamp chete chikafu kana kuti aid ngaisvike kuvanhu kuvanhu vagari vakararama vachine at least a bit chero vane zvimba zvakasara ngaisvike ikoko because vanhu ivavo havambobva panzvimbo idzodzo svika vawana hama dzavo dzatai vaichera vega handiti murizvona kana wakashaya mudzimai wako haungabvumi kuenda kukempu uchisiya mudzimai wako usina kumuwana kana wakashaya vana haungabvi uchienda kukempu kunogara uchiti ndichaita sei saka takaona vazhinji muri zhinji dzaiva dziri panzvimbo ipapo pangangu ipapo dzichichera dzichifungidzira kuti pamwe vangangowana hama dzavo but handidi kukunyepera izvazvo zvisina kuchipa nekuda kwematombo akakurisa kwazvo ari munzvimbo iyoyo akabuda munzvimbo iyoyo achinge ava ndiyo ava kuviga ava kuviga hama hama kuti dzisawanikwe chifira kuzasi ikoko because chero dzimba dzimwe dzacho dzakatodisappear kana muchiona mutarise kuti panga pane dzimba panga patova nerwizi mashure akaitika iwawo panga pane rwizi and ndakataura nemadzimai taura kuti matombo aya isu kubvira takagara hatisati tamboona matombo akadai matombo aya anenge aibva pasi mamwe vose aiwa akarola achidini hapana munhu anokwanisa kutaura chacho chacho kuti chakaitika chii asi chokwadi chiripo ndechekuti hama dzedu dziri pazasi ipapo nanhasi hamushuwa havasati vakwanisa kubvisa vose vakanyangarika
aiwa tinotenda thankyousta
aiwa
tinotend we have a caller
hello caller hello
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mr. Moyo ndiri kumasvingo.
Makadiiko Mr. Moyo kumasvingo uku?
Tiri kwetu tinofara makadiiko nebasa ikoko.
Aiwa nebasa kuno tiri wadi zvedu. Taurai tinzwi.
Ndiri kurombo nezvakaitika kufimani mani kusvipingi. Chinondishamisa ndechokuti vanhu vazhinji vanogona kupedza 5 days vasina kuwana chikafu. Isiwo tinobatsira pachikafu tine shiti vanhu iva vanorarama sei mahelicopters aripo wokuti helicopter inogona kudzokera 4 to 5 times a day kuitira kuti help those people vanenge vasina kuwana chikafu vanhu ivavo kana vachinzi kana nemiwo kuswera chaiko the whole day usina kuwana chawadya ugonzi ugopedza 5 days usina kuwana chawadya isu tinosupply chikafu tinenge tichifungire mukati momwoyo medu kuti vanhu ivava vari kurarama sei hawu havana chimwe chavanogorara kundorarama nacho asi ndinoshamisika chinzi vanhu vapedza 5 days 1 week vachinotsvaga chikafu kumahelicopters acho angatadza here kuwana here kuti vadzokere kana 2-3 times a day ari iko kwaari station ndiko kumahelicopters anenge asiri kubva kune kunzvimbo ino asi ari ikoko pane chikafu pacho ipapo vanofanirwa kuti vakasimuka vodzokera vosimuka vodzokera kuitira kuti vanhu variko kuvawanewo chinogona kuvabatsira
aiwa mashoko makukutu vamwe tombobvunza kuti nhasi izuva reWorld Malaria Day chirwere chemalaria ikoko kumasvingo muri kumboona vazhinji vachisangana nacho here kwakamira sei munopiwa mosquito net here zvakamira sei
waita zvako hanzvadzi ndoda kutendai chii problem iri kuitika ndeyekuti chirwere chemararia chinobata apo napapo asi problem iri kuitika ndeyekuti ma-district hospitals munhu anobatwa nemararia oenda kuhospital zvonzi dhokota hapo uchauya nguva dzakati munhu iye ari ngorwara nemararia the whole day wozonzwa etenetsa kana kuti waenda kuseni wozonzwa kumatuu zvonzi dhokuta haasi kuya nhasi munhu iye anotadza sekusangana netsauna yokufa unogona kufa dhokuta unenge ari kumaprivate hospitals avo haabvumirwe kufonerwa haabvumi kwekuti imi muzive kuti dokita ari papi. Saka tine dambudziko rokuti kuna nambuya utano vaya vakaiswa nehurumende vakavhonzorwa kuita vanambuya utano, vanofanirwa kufamba mumaraini vachiona kuti musha isina utano ndeipi. Pane handizivi kuti vakapiwa mabhasikoro zvinofamba namabhasikoro asi havachafambi. Kune nzvimbo dzinobatwa apo napapo ati hatingazivi zvedu kuti papi napapi, asi dambudziko chero chero ndeyekumadistrict hospitals. Hatizivi kuti hurumende ingapagadzirisa sei ipapo, nokuti unosvika chizvidzo kuti hapo ugeza 2 days chizvidzo kuti hasi kuya pano. Saka munhu iye anorarama sei? Saka chiti madetis ari kuwanda nokuti munhu haagoni kurarama nokuti dokita haoneki. Manesizi namaoda yavo yaechirume havana zvavanogona kuita ngokuti dokita ushauya. How serious you are? Havazvitarisi kuti how serious you are.
Aiwamashoko
kuna dokita kuti munhu ari very serious.
Mashoko makukutu chaizvo. Asi muri kupiwa here mamosikito
kuti ene hurumende aigona kuti mahospitals aye hurumende ari kuno kumaruwa especially kumaruwa kunoku. Madoctors ari kunoku haashambo toda kutaura nachokwadi. Madoctors ari kuna hamba kungoshanda kungova vanopiwa mari yamahara. Nokuti ukasvika pahospital chaipo chaipo vanhu vanonzi vakamirira dokita, iwe uchitaura kumirira dokita unonzi pane 20 people dokita wacho unonzi haana kuuya, asi pana vanhu vari serious pa20 ipapo.
Saka uku kuzvipatara zvehurumende zvekumaruwa,
zvipatara zvehurumende madistrict hospital mazhe.
Aiwa mashoko.
Kuti hatizivi kuti tingabatsirika sei ipapo, tashaya kana plug. Ndinofara kwazvo nechirongwa chamuriki chacho chichi. Ende chanti chinondipawo pfungwa dzekuti taurawo zvimwe zvinhu zviitiki zvokuti ene maigona imi muchibvunza kuti madistrict hospitals havanoisa madoctors. Madoctors acho angorelaya nemanumber prize surgeries avo.
Aiwa mashoko makukutu.
Mukaona mota izvo dzenyaradzo dzavi dzawanda kutakura vanhu every day because vanhu havasi kuwana rubatsiro.
Aiwa mava manyatsotaura shuwa vamoyo, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Tinokutendai chaizvo, thanks very much.
Okay, bye bye. Ndinzoti tine imwe kola zvakare. Hello kola. Hello. Hello kola. I don't know. Star, we had Mr. Moyo there. He's calling us from Mashingo. And he's saying that I asked him that today's World Malaria Day, what is the situation in Mashingo? And he said it's very sad here because, you know, a person might have malaria and maybe they might survive. But the problem is when they go to a district hospital, there are no doctors. He says, I guess, you know, the doctors are preferring, allegedly, to be in their own private practice rather than the district hospital. So he says, there are more funeral cars than the doctors that are in his area.
Would have thought there would be more by now.
No,
apparently. To deal with the situation. Sizwile-ke lapha abalaleli bakhuluma eMasvingo ukuthi hayi odokotela basilela kule sigabeni sakhe. Ngakho abanyeke babakwazi kumbe umuntu layo yini umkhuhlane lo oqhoqho kumbe hayi. Kodwa-ke sizabuyela njalo kumhlonitshwa wethu osecingweni. Coming to you, Senator Tim Vils, as the Parliamentary Portfolio Committee on Standing Rules and Orders, what recommendations did you make after visiting Chimanimani and Mashingo? And whom did you give these recommendations, and what are you waiting for now?
Okay, we made quite a few recommendations. We recommended for medication. We recommended for food aid. We recommended a lot of things. We recommended possibly for the people that stay where there are risk areas to be possibly relocated, you know, because we don't know. We are even worried now. It looks like there's another cyclone coming. We are hoping it does not go that way, but it's worrying. So our recommendations went to the government. We are hoping the Ministry of Local Government, the Ministry of Health, will look at all this that we and the government at large.
Are you tracking these recommendations since we saw a lot of aid coming in terms of medication and food and stuff like that? How are you going to, are you following on?
At this moment, at this moment in time, Parliament is closed and we are opening, I think, on the 7th. So we are going to follow up to see how the distribution is being done, how it has been done so far. Because when we did go to Ngangu, nothing had been done yet. And we are hoping within these 3 weeks, something surely, we are hoping something
Yo, ungasichazisela njalo ngolimi lesiNdebele ukuthi njengekomiti yenu yeparlamenti kwini elicela ukuthi uhulumende akwenze kwenzela ukuthi kusize abantu bechimanimani le maswingo.
Thina sicela ukuthi kwakhona uhulumende aphangise ukuthi kwakhona baphe abantu beNgangu echimanimani iskafu, baphe abantu bechimanimani i-aid, because kulento eningi oyefunayo. Khathesi ngingakhangela, kufanele sikhangele kakhulu ngokuthi kuthokwa khona kule iye futhi i-cyclone ebuyayo, i-cyclone Kenneth yelina engwe uhulumende kufanele ekhangele nje ukuthi abantu bantshintshe nje, ukuthi bantshintshe behlala samwe, ngokuthi asisakwazi ukuthi kungaphenduka yini futhi. So sifuna ukucela nje uhulumende ukuthi abakhangelise bebone ukuthi khonapho vele ade kuhlala abantu bahlale njani, ade kuvunyelwa yini ukuthi behlale khonapho. Yindaba akusoze kuyenzekale yini futhi ukuthi i-cyclone iphenduke futhi ibulale abantu.
Hayi, kuyezwakala.
Sifuna ukuthi nje khathesi bancedise abantu and futhi bagebhe, sifuna ukuthi bencedise abantu begeje ukuthi abantu sibili bebekwazi ukuthi hayi, isihlobo sami lesade silapha khathesi sesinjani. We are bearing them in dignity.
Kuyezwakala.
Bancede and bangcwabe, because ubuntu bethu abuvume ngubonileyo qiniso sibili.
Yes, siyabonga. Ngesithatheke umlaleli kathesi ube lokhu bambile khonaabantu
balathe.
I understand our caller has dropped, so Senator, munogona kuenderera mberi yenyu muchitiudza kuti pane zvamakaona kwamakanga mashanya zvii zvamakazoita sevanhu vari imomo muparamende.
Zvatakazoita, takazokera kuparamendi tikarekomenda kuhurumende kuti dai chikafu chakurumidza kusvika kuNgangu, tikati dai zvinhu zvinobetsera vanhu vabetserwa kana kuvakirwa zvimatemporary shelter kuti vagare, mishonga isvike. But at the same time takati isusu futi panodiwa madoctors anoona kuti vanhu, because takaona kunge situation yaitika iyi haisizi chinhu chingatambirika nyore. Saka vanhu vakufanirwa kugarwa navo pasi vemunharaunda imomo, vaonekwe kuti vasaite sei, zvisanyanye kuva affecta, vaone mapsychologist anovabetsera kuti vaaccepte zvavakaona, vaenderere neupenyu. Uye zvakare takarekomenda kuti nzvimbo idai yanyanyotariswa especially kuti vanhu vakagara sei vhele ikoko. Kuri sefu here kuti vagare, kana kuti hurumende yava kufanwa kuti itore matanga kuti imuve vanhu ivavo ivaendese kumwe. Nokuti takutya zvakare tichinzwa kuti kwane imwe cyclone inonzi Kenneth ingangouya. Saka tinongonamata kuna Mwari wedu kuti dai yarega kudzokorora ikoko, dai yarega kusatouya zvachose.
Senator, regai ndimbokubatai muromo.
Tinongonamata kuna Mwari kuti zvisatikanganisa semhuri yeZimbabwe.
I understand our guest is available now, Dr. Mugarira. Hello, doctor.
Hallo, makadi mama.
Tiripo, makadi iko doctor.
Aiwa, doctor, hakukodi ndakuda kupinda muchirongo hakuchenzi chinotinakidza kwazvo mabatsa munoita.
Oh, ah, tinotenda nekuti sechi totsvaga maexperts akaita semi kuti timbonzwa kuti zvakamira sei.
Oh, ka.
Ehe. Saka tiri kutarira nhasi World.
Zvatinenge tichida kubatsiranawo ipapo nepfungwa dzedu dzatinenge tiinadzo.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Tiri kutarisa zuva iri reWorld Malaria Day. Mumbotibatsira ipapo kuti chirwere chemalaria ichi munhu angaziye sei kuti anacho?
Chirwere chemararia chinobata kunzvimbo dziya dziya dzinonyanya kuva nemosquito zviya izvi. Saka nzvimbo idzodzo manje ndodzinoti kana vanhu vaenda manje kuti vaonekwa kunzi kwachanobata kuti vanhu iva kutobatsirwa manje. Rubatsiro ruchinotumirwawo ikokoko manje. Chinonetsa ndechekuti kana rubatsiro rwauya manje muvanhu manje kuti zvichinosvika muvanhu macho manje ipapo ndo panenge paakuita nyaya yamanje ipapa.
Aiwa,
chinoitika ndechekuti vanhu vacho vanoenda kunoti vachinopa vanhu madhona anenge atibatsira zvakanaka. Atipa zvinhu zvokuti kune marariya kuya kubatsirike kaaki zvakaita vana mosquito neti nemishonga inoda kuti inorapwa ikokoko. Ndo mishonga yacho yavanhu zvopa iyoyo vakuita futi masejari mavo vanhu vaya vari kutambura vaya vaya vachadii kuti havachabatsiriki. Saka ipapapo ndo patinoshaya kuti hurumende inombozvicherechedza here zvinhu zvakadaro yogadzisa chinhu chine chakaita saichocho.
Ehe, aiwa, ndinokumbira ruregerero. Ndo ndafunga kuti matindi Dr. Matara. Ndikunzwa kuti aiwa muri muteereri saka zvakangonaka zvakadaro, asi mauyewo neimwe nyaya yakanaka yedambudziko iri kutariswa. Saka muri kupi imimi?
Inini ndiri muweza.
Oh, kuweza uko kwakadii ikoko? Ko chirwere chemalaria chiri muri kuchiwana here munharaunda imomo?
Hakuna uku zvacho hachisati yasvika zvacho asi tinodyaweko kunana ngangu ikokoko nekunana chimanemani kwachiri kunzi chiri rubatsiro ruchinzi ndarwiinde ikokoko runobatsira vanhu asi kuti ruzonosvika kuvanhu manje ndopane dambudziko ipapo riri kutinetsa manje kuti ko zvinenge zvaakumira seiko futi vanhu vanofanira kuti vabatsirwa havachiri vanobatsirwa naikezvo mukatarisa kune chikafu chiri kudhonetwa nemadhona nemari dziri kubiswa nembatya dzese dziri kubiswa kuti dzichinosvika kuvanhu manje ipapapo ndopane nyaya ipapapo hatizosviki kuvanhu vacho ezvo mukatarisa kuti vamwe vanhu vachiri mumatende asi hurumende haisati yapindira kuti ibatsire vanhu ivavo.
Aiwa, pakanaka pakadaro. Ko pane vamwe vambotaurawo kuti pane dambudziko riri kusanganikwa nevavo nyanya vari kumaruva semi panyaya yekuti madistrict hospital madoctor haasi kuwanikwa. Kwakamira sei kwenyu?
Ya, kunoko futi madokota iwaya ari kunetsa hatisi kwawanewo kuno. Iroro rinotoo dambudziko rangobata nyika yese.
Saka zvii zvamungada kuti hurumende iite kana vari vakateerera pari zvino? Nyanya ivo vebazi reutano.
Zvandinenge ichifungawo kuti dai hurumende yanga yaita ka ingada yaemploya madokotas akawandisa opinda munzvimbo dzese manje zvinhu zvirwere zvoongororwa kuti vanhu vabatsirikane nekukurumidza zvinhu zvisati zvakuvadza vanhu.
Aiwa, tinotenda chaizvo nemaonero enyu.
Asika.
Ehe, muve nezuva rakanaka.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Studio 7. Munotiitira basa rakanaka.
Aiwa, tinotenda. Imi moramba muchingodzoka pachirongwa ndechenyu ichi.
Aiwa, munenge muchitifonerawo kana paine zvirongwa zvinenge zvaitawo tichikubatayo.
Aiwa, pakanaka, tinotenda.
Maita henyu.
Bye-bye. Star, we had a caller there from Weza. He is talking about the situation in his area that he, you know, the doctors, like the previous caller said, are not really available in some of the district hospitals. But he says the malaria problem is not really that evident. But he's heard that in Ngangu, in Chimanimani, that's where the problem is.
Yes, and remember there are also these other diseases, typhoid and cholera and other waterborne diseases that can also result there. And we can pose this question to Senator Timvios. What health implications, what did you see there which could endanger people's lives? You are saying some were digging barehanded. You are saying some were recovering dead bodies. What else did you see there which could compromise people's health?
Yeah, it's so true that quite a few diseases can come out of there because these people were digging for their relatives without gloves. I'm even worried about the water that they were drinking. And there was no water, there was no safe water there. What they were asking for was these tablets to upper tablets, I think, to mix with the water. they hadn't arrived. You know, there's a lot, like the malaria that you are talking about. That is, it's a risk as well, like you are saying, because the water, the everything is happening at those areas. So a lot needs to be done. And I'm hoping Doctors Without Borders have gone there. I hear a lot of people talking about doctors never available. It's true. The doctors do prepare their own private hospitals because they get more there. Government needs, I'm sure, a few months back. Government needs to actually review possibly their salaries and see how doctors can perform, because at this moment in time, doctors are really needed to perform, and we don't see that in most government hospitals.
Okay, thank you. We'll take
really
a listener now.
About Ndangu, especially Isinge and all those areas. We need a lot of help, and I'm hoping that something is being done. I know when Parliament opens, we are going back there to inspect and see the improvements that have been done. And we'll be coming back again to report to say, okay, this has been done so far.
Okay, but thank you.
When I really went there, nothing much had been done.
Thank you very much, Senator. We have a caller on the line. Makadi Mkoma Donald.
Dofara tete mavelas na tete tandekile moriseko.
Aiwa atiri wadi. Titewo fungwa zenye.
Ina angu ndunodangu tenda unarebo lili ntibios. Nibasa rawari kuita nevangu wawo wakasanyi na nzimbo yoyo. Kwa unuona kwa angu na kachoe kwa waka iteko.
Aiwa
kwa kanaka. Kwa nse kusoti wata urisa rawari kuita hivyo. Unge wakaona kana ukasuna kuinda ukanoona kana unogona kutaura kana unonge shingo wasi kuona kukanaka chefu
akaona
vakanyazo kunazo ndio panjimu
aiwa
ndiri vatine shida vakadaro
tinotenda mukoma Donald Rigate imbo chingamitsa
pari panyaya yerubatsiro ndiona sekuti idezonizo rubatsiro gwarega kuinza kupinza maoko akawanda wanda ingobva kuva ninge vachibatsira tikatarisa tichiona vamwana vakati sana mukoma Freeman Chari ndo vanenge vachibatsira kuunganidza rubatsiro uku Karugwe girege kupinda mwako akawanda akasiyana siyana ndipo zvose haijekwa nezve matongi gwenyika vakupindira ipapo
aiwa
kana iri NGO vana Gift of the Givers ngavaite straight vachitopa vanhu vachitora kuti muri zvacho vachota vangani vazowana vangani
aiwa
ndombo chengetiwa zvino haijekwa nemapoliticians
icho kwadi mashoko makukuti wai tinotenda mukoma Donald Mamboma asi tirigaiti mbo chingamidza vamwe vari pachirongwa chedu vari kutiona pa Facebook page yedu ye VOA shona pana Molen Ketsiwe Mabena ari kuti I'm watching you from Durban Victor Masiwa hanzi tete ndifonerewo pa number idzi mukoma Victor dai maisa code nekuti tirikuedza nhare dzenyu asi hatisi kuziva kuti code haisi kuita give more machoke ari kuti you are loud and clear Makombere restole anga ari kuti ye true zvanga zviri kutaurwa nemamwe makola pamusoro pavana chiremba Andrew Moyo Mbazula ari kuti ofti true memory ruvimbo makungwa hanzi zvinorwadza chokwadi kufa kwawandisa kudarika kuzvarwa nyika iyi mwari tioneiwo Andrew Moyo ari kuti sure Felicitas Masimbe and I'm watching you from the United States Stanford Shonai ari kuti ndakateerera ndiri pano pa South Africa Felicitas Musimbe ari kuti kunyangwe madokta akawanda vanobhadharwa nani nei futi namo hanzi nai ndo problem yacho because mari yapera vari kudya iri kudyiwa havasi kukoshesa utano wevanhu Boaz Jayagura kuti I'm watching you from Gaborone saka sisi Felicitas vari kuti madoctors vanhu vanogona kuchema chema zvavo asi nyaya huru iripo ndeyekuti hapana mari yekuvabhadhara vanobhadharwa nani Star over to you
Yebo ke lati sithanda ukuhamukela wonke abasixhasayo ku-Castle lethu le-Facebook lanxa nje bengabaningi kangako liqhubekele isixhasa njalo lithumele imbiko yenu ukuthi sibale lapha emoyeni ngitheke ndinga lapha imbiko ngabona okunye njalo ukuthi I came across that the Ugandan president Yoweri Museveni has arrived in Zimbabwe to officially open the Zimbabwe International Trade Fair tomorrow. Yes, but that's
a story for another day. Now we'll go back to Senator Lilian Timvias. Yeah, ungasitshela njalo Senator ukuthi khona nxa likhuluma lapha licubungula lihlaziya udaba eParliament, ungasho ukuthi kuyanceda yini abantu ukuthi kulungiswe imithetho, kuguqulwe konke okwenziwayo, kumbe nje kuphongwenza?
Hayi, ukukhuluma siyakhuluma sibili, kodwa i-implementation, i-government ithatha isikhathi esiningi ukuthi be-implement ezinye izinto, lama-resolutions, ama-motions esikhuluma ngawo. So ngibone ngani kule gap, izinto ukuthi be-account, you know, there's a gap between parliament and government. We need to hold them to account. Like, let's say you move a motion and it's adopted. There has to be a time limit as to when the bill comes to make it law. So that takes time. And government can actually choose to say, we are going to be working on this, on that we can ignore. They can even ignore this for 5-10 years while we are waiting for a law to come. You see, so there's a gap there. The constitution is just not clear, and it gives the government, you know, a leeway to possibly pick and choose which law they can apply quicker and which law they can ignore. So, bolengani konapo, kule gap. So, siyakhuluma sibi. Ah, siyakhuluma because siyabuza la ebantwini. Siyalasile ama meetings ethu. Sibuza abantu ukuthi sithini eParliament, ama-motions ngabe singamuva, siyamuva. And siyakhuluma sibili, kodwa i-implementation khonapho ukuthi into intshintshiwe ibe yi-bill, and ubona sibili uhulumende laye gijigijima. Ambone ngani kuyathatha isikhathi.
Senator, munogona kutaura neshona kuti vamwevanzwewo zvamuri kutaura, kuti pane zvamakaona chii chamunofungidzira kuti chiri kunyanyokanganisika muparamende kuti tione zvichizobuda zvakanaka mune ramangwana?
Right. Ndokuti inini ka tiri patu kuparamendi tine mamotions akawanda atinomuka. Because isusu tiri malegislators tinobva kuva. And tinonzwa zvichemo zvevanhu zvinenge ndo zvatinenge tichitaura. But in kuti inini pakutaura zvichemo zviya tomubva mamotions zvodibhetwa, motion yoadoptiwa. Kana motion yaadoptiwa inoenda kugovernment manje. Yoenda kurelevant ministries kuti vaimplimente, yodzoka possibly iri uri mutemo wekuti aiko zvinotova nemutemo wakati newakati. Tikuona kuve zvinotora time, pane gap ipapa.
Tinotenda Senator Mumbu, bata makadaro.
Iimplimente malaws, mabills adzoke kuparliament, aadzotwe zvinhu zvipande.
Ehe, bata henyu makadaro Senator.
Ndiri kukupa example.
Senator.
Child marriage.
Hello Senator.
Last parliament.
Chimbo bata makadaro. Tine muteereri. Hello, tendai.
Magadi.
Tiri wadi moti gaga gangwe edu iri kufamba.
Kuenda ne chirongwa chiri mutipa yana tsima.
Ehe.
Ne urombo ne zvakaitika kuzimani mani. Nasi tineta kukumbirawo kuti vanhu vari kusvipika pachikafa vari kungangwa. Vakurumidzawo kupiwa chikafu nekuti vanhu kana pavaibvisa chiri rubatsiro vaida kuti vamwe vedu vabatsirikane. Nehurumende yedu itarise mupira wavanoita chikafu, vasaite political wepo nekupa vamwe chikafu.
Aiwa, mashoko makuku. Tumukoma, tiri kutaura nemuri kupi?
Ine ndiri kuMozambique.
Aiwa, tinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Tanda njalo kubonga uLesedi Moleya uthi litshona njani uKhoselihle eMbimba, uMsunduzwa Ndlovu, lo mthandeni mqondisi Chibane. Basibukele ke lapha lo Hamza Nandonde vasilandela ke lapha emsakazweni. Sibonge ke lo Senator Lillian Tembias obelathi kuhlelo olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington.
Would like to thank the senator who was with us on the program and all those that called in and those that are live streaming with us. Bye bye. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington.